Aiwa, rina manya anga ariputirwe. Mushure mekunge vamunangagwa vatora upresident zvinechisimba muna November 2017 mumilitary coup. Vakatifamba pasirosi vachitaura ivo kuti utongi hwavo huchange hwakasiyana neutongi hwaMugabe. Vachitaura ivo kuti the new dispensation. Vachitaura ivo kuti the second republic. Asi toona kuti aiwa, utongi hwavo hauna kusiyana neutongi hwaMugabe. Uye utongi hwavo hwatowedzera kunyanyombonyikidza kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Ko sei muchidaro mungapa muenzaniso?
Musi wa1 August, zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwana kuita izvo 6 zvakaurayiwa mastreets eZimbabwe neZimbabwean military. Vamuhlandi vakashedzwa nekomisheni yavo, vakaona chokwadi kuti zvizvarwa 6 zvakange zvaurayiwa nemasoja. Kubva zvatabva muna November 2017, zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwana kuita 22 zvakachajwa nesubvision. Zvinotiratidza kuti nyaya dzekumbunyikidza kwekodzero dzevana veZimbabwe dzava kunyanya kuenderera mberi. Takarekodha isu kubva vamunangagwa zvavapinda kuita president kusvika just before July 31st, a protest, takarekodha 50 ma abductions.